manera kana kamuri ya Zimbabwe ino studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC Lingayo lichona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wemuvhuro kukadzi 28 2022 makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu vakawanda munyika voshora zvikuru nyaya yemhirizhonga yezvematongerwo enyika yakapa kuti mumwe mutsigiri weCitizens Coalition for Change arasikirwe neupenyu nezuro kukwekwe. Vanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU-PF vobviringidza musangano wekomiti yeparamende kuHighfield. Mukuru anoona nezvekudzivirirwa kwechirwere cheCOVID-19 munyika, Dr. Agnes Mahomba, vanoti kunyange hazvo vana vechikoro vakawanda vari kubatwa nechirwere cheCOVID-19, hapana achafa nechirwere ichi kusvika pari zvino. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato guru rinopikisa reCitizens Coalition for Change rinoti munhu mumwe chete akafa uye vatsigiri varo 22 vakaendeswa kuchipatara mushure mekurohwa zvakaipisisa nevanhu vanofungidzirwa kuti inhengo dzeZANU-PF pamusangano wakaitwa nemutungamiri webato iri vaNelson Chamisa kukwekwe nezuro. Mhirizhonga iyi pamwe neinonzi yaitika mudhorobha rechitungwiza nhasi yashorwa nevedzisvondo muzinda weEuropean Union muZimbabwe pamwe nemasangano anoshanda akazvimiririra. Frank Chikore anotipanya inotevera.
Mutungamiri weCCC vaNelson Chamisa vaudza vatori venhau kuti havasi kufara nemhirizhonga yakaitika mukupera kwesvondo. Vakakurudzira mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti vasashevedzere sarudzo kana vasingade kuti mapato akwikwidzane zviri pachena. VaChamisa vati vachanyorera masangano akaita seSADC neAfrican Union pamusoro pekusamira zvakanaka kwezvinhu munyika uye vakurudzirawo masangano akaita seNational Peace and Reconciliation Commission pamwe neCommission inoona nezvekodzero dzevanhu yeZimbabwe Human Rights Commission kuti iongorere nyaya yemhirizhonga iyi. VaChamisa vati mhirizhonga yakaitika kukwekwe yakanga yakarongwa nevari muhurumende vavasina kudoma nemazita. VaChamisa vati munyika munofanira kuve nerunyararo uye mapurisa achiita basa ravo asina kwaakarerekera.
Kwete kutora umizha waSmith hweudzvinyiriri kupfeka bhachi raSmith rokusvetusa neumhetura hwokuparadza vanhu. Kwete, taramba nyika ngaive nerugare. Nyika ngave nebudiriro, ngave nerusununguko, vanhu vave nerugare rwokugara vasina mhirizhonga. Zvatiri kuona zviri kuitika pakwekwe, vanorohwa nemabhemba vachibayiwa nemapfumo. Kwete.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kuna vaMnangagwa, asi mushandi mukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko muZANU-PF vatafadzwa mugwadi vati vaMnangagwa vanogara vachikurudzira kuti vemapato vatsvage rutsigiro murunyararo.
Asi tinoona veopposition vachikwikwidza, vachitungamidza, vachiita nhungamidzo kuvatsigiri vavo kuti vaite mhirizhonga, vachitaura kuti vanoda kutsvukisa maguta, vachitaura kuti mhirizhonga vachaita mhirizhonga kana vachinge vasina kuina musarudzo. Mashoko iwayo anosemesa, haatenderwi munyika ine runyararo yakaita seino. Naizvozvo musangano weZANU-PF sokutaura kwakaita mutungamiri hautenderi nhengo dzavo kuti dzinge dzita mhirizhonga at any level, whether tiri mukukwikwidzana kana kuti tiri munguva yekuti tapedza kukwidzana. ZANU-PF does not in any way stand for any form of violence.
Vari kukwikwidza mumbizo musarudzo dzeparamende mabai elections vakamirira CCC vasettlement Chikwinya vati nhengo dzebato ravo dzinodarika 20 dziri muchipatara kukwekwe mushure mekukuvadzwa zvakaipisisa pamusangano waNezuro. Nevari kufungidzirwa kuti nhengo dzeZANU-PF dzainge dzakapakatira mapfumo, mabhemba nematombo. VaChikwinya vati vanhu vakaita mhirizhonga iyi vanhu vagara vachizivikanwa nenyaya dzemhirizhonga mukwekwe.
sitine about 22 wa kazoenda kunorapwa nana chiremba vamwe vacho vari muchipatara mavari kuramba vachibatsirwa nana chiremba vakatsikoka mbavhu vakatsikoka hudyu vamwe vakatone mudzimai umwe akatobva pamuviri anga akazvitakura so chiri kunyanya kurwadza vanhu vechekuti vanhu vakaita mhirizhonga iyi vanozikamwa
imwe nhengo yeTriple C yemuchitungwiza muzvare Agatha Mujati vati vabayiwawo nebanga nenhengo yeZanu PF iyo tisingakwanisi kuburitsa zita rayo sezvo tisina kukwanisa kutaura nayo kuti tinzwe divi rayo asi muzvare Mujati vati vatosvitsa nyaya iyi kumapurisa emuchitungwiza
so ndopaanhama ladies vamunoona muri hanzvadzi nehanzvadzi zvonisangane zvazvinakana basa izvi moita sei hazviteti muvanhu murwe so pavangu vakamira ndopaangoita kakuvapu shachitoburisa chonchaina chachitondiataka musoro vandava ndatodona so taime yandasumuka ipapo ndopandatoona kuti ndatokuvara vandatokufu ndopandava ndafutanga kutofonera vandotiti ndakuvara zvese zvaitikira pagedhi pedu
mutungamiri wesangano reZimbabwe Peace Project muzvare Justina Mukoko vati sangano ravo riri kushushikana zvikuru nemhirizhonga yave kuitika munyika zvichitevera mashoko emutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga ekuti pane mutungamiri webato rinopikisa wavakafananidzana Goliath Mudiki wavakati anofanira kutswanyiwa senda
seZimbabwe Peace Project tinonzwa kudzamirwa zvakanyanya uye nekusuwa kunzwa mashoko anofananidza vanhu nemhuka kana nezvipuka nekuti mashoko avakashandisa kuti inda inotswanywa kusvika nhunzi chaidzo dzashaya chekudya
mukuru wesvondo yeDivine Destiny Bishop Anselmo Magaya vashora mhirizhonga iri kuitika iyi zvikuru sei yakaitika kukwekwe nezuro vachiti zvakaitika zvinorangaridza mhirizhonga yakaitika munyika muna 2008 pamberi pesarudzo dzechipiri dzekutsvaga mutungamiri wenyika
zvinoti zvinotatamutsa pfungwa dzedu kuti dzorera kugore ra 2008 apo vatsigiri veZanu PF vachibatana nemilitia uye nemilitary vakaita hondo nemacitizens dzimba dzichipadzwa upenyu huchipfuudzwa ropa
pane gwaro riri kutenderera pamadande mutande rinonzi ndere mapurisa rine mazita evanhu gumi nevana vanonzi vakasungwa pamusoro pemhirizhonga yekukwekwe uye gwaro iri rinoti vazhinji vevakasungwa ava inhengo dzeZanu PF asi mutauriri wemapurisa vapou nyati havana kubvuma kana kuramba ruzivo rwegwaro iri vakati mapurisa achaburitsa mashoko azere kana achinge apedza kuferefeta ndakamirira studio 7 muHarare ndini Frank Chikowore
Musangano wekutanga weparamende wekunzwa pfungwa dzevanhu pamusoro pebhiri rekuvandudza mutemo wemasangano anoshanda akazvimirira oga reprivate voluntary organization amendment bill wavhiringidzwa kuHighfield muHarare nevanofungidzirwa kuti inhengo dzakarerekera kuZanu PF dzeZimbabwe Citizens Forum Godwin Mangudya anotipanyaya inotevera.
Musangano watanga zvakanaka vanhu kubva kumasangano nenzvimbo dzakasiyana siyana vachipa pfungwa dzavo asi dambudziko ratanga apo dzimwe nhengo dzeZimbabwe Citizens Forum idzo dzange dzambotaura dzada kutaura zvekare vamwe vasati vataura izvo zvarambwa nemomo yapinda mumusangano uyu. Chigaro wekomiti inoona nezvekugara zvakanaka kwevanhu nevashandi amai Emma Ncube vamisa musangano uyu vachiti vange vasingatarisire kuti zvakadai zvingaitike
saka tinokurudzira vanhu kuti chinhu ichi ndechenyu ndimi munondaita yenyu dano zvaibvira tingoteerera titeure pfungwa dzedu takazvinunguka zvesvo kana munhu ambotaurawo atingarembi tongopawo chansi kumunhu wanhu tinofanirwa kusheya kuitira kuti umwe noumwe ataurawo pfungwa dzake kuti tigoumba chinhu chekushandamaa
gurukota rezvemutemo vaZiyambi Ziyambi vanoti chinhu chinangwa chebhiri iri ndechekuona kuti masangano anoshanda akazvimirira atevedzera zviga zvefinancial action task force FATF zvekudzivirira kuti asashandiswe kufambisa mari nevanopfurukidza mwero pamwe nekuti asaita zvematongerwo enyika asi vachipa pfungwa dzavo pamusangano wanhasi Sachigaru Zimbabwe Election Support Network va Andrew Makoni vati biri iri arikumbofanira kuvepo sezvo nyika ine mitemo yakawanda yekudzivirira izvi. Vati mabhanga chaiwo kusanganisira Financial Intelligence Unit ye Reserve Bank of Zimbabwe vane simba rekuongorora nekusunga avo vanenge vachifambisa mari zvisina mwero kana kuita zvechigandanga. Vakuda kwashe machiya vati bhiri iri rikapasa sezvariri richadzvanyirira nekuomesera vaye vari kubatsirwa nemasangano anoshanda akazvimirira.
Iwiri ngarine yakuongororwa rigadziriswe kuti vanhu vanoda kubatsira genuinely vangosiyiwa vakubatsira vanhu genuinely.
Mai Itaigawa vanogara muHighfields vanoti bhiri iri rinofanira kurashwa vachiti hurumende haifaniri kutombopindira pakushanda kwemasangano anoshanda akazvimirira.
Munoda kuziva kuti NGO mari yayo inofamba seko yekwachiyadhrosvazvaanziiisaningi azi akazopa mari yakati akaisekwa mari yakati haibvunzwe hatomboziva tomozwa musiwo kutaka zvazvaguma zvakadaro.
Asi vamwe vakaita sava Ali Moyo vati vanotsigira kuti paramende ipasise bhiri iri sezvariri vachiti hapana chakaipa kuti hurumende izive kuti mari dziri kushandiswa nemasangano anoshanda akazvimirira dzinobhepi, vachiti mari zhinji yemasangano aya inobva kunze.
So this is the same case nemapivo havasi kuda kubvunzwa nehurumende kunzi mari dzenyu munofanisa sei dziri kubva nekupi. Why? Because they want to protect their debt interest.
Va Alex Gakanje vesangano re Zimbabwe Citizens Forum vati vanotsigira bhiri iri vachiti pane masangano akawanda munyika ari kuita zvisingafambirane nemaresonance avakapiwa, uye vati masangano aya akawandira kuvashandi nemasangano evarayiridzi. Vagakanje vashorawo masangano akaita seCrisis in Zimbabwe Coalition neZimbabwe Lawyers for Human Rights vachiti ndiwo mamwe ari kushandiswa nenyika dzekunze. Asi Sachigaro weCrisis in Zimbabwe Coalition vaPeter Mutasa vapikisa izvi vachiti vanomirira zvido zvevana veZimbabwe.
Isu tinomirira ruzhinji rwenyika, kodzero dzavo. Hatimiriri kutumwa nevari kunze kana kupiwa mari kuti zive kuti kodzero dzedu dzambunyikidzwa.
Komiti yeparamende iyi iri kufamba nenyika yose ichinzwa pfungwa dzevanhu, uye ichanyora gwaro raichatura kuparamende nekupa gurukota rezvekugara zvakanaka kwevanhu mukana wekupindura. Zvakabva kuruzhinji, bhiri iri risati raendawo pachidanho chinotevera kuti riitwe mutemo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Mukuru anoona nezvekudzivirirwa kwechirwere cheCOVID-19 munyika, Dr. Agnes Mahomba, vanoti kunyange hazvo uwandu hwevana vechikoro vari kubatwa neCOVID-19 huri kuramba huchikwira, hapana mwana ati afa nechirwere ichi kusvika pari zvino. Vana vechikoro mazana masere nemakumi mapfumbamwe kana kuti 839 vabatwa nechirwere cheCOVID-19 mavhiki maviri apfuura. Pavanhu zana nemakumi manomwe nevaviri vakabatwa nechirwere ichi nezuro, makumi maviri nemumwe vana vechikoro. Izvi zvasiya vabatwa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira vave zviuru mazana maviri zvine makumi matatu nemashanu nemazana mapfumbamwe nemakumi manomwe nevashanu kana kuti 235,975. Nezuro hakuna munhu akafa nechirwere cheCOVID-19 zvasiya vafa nacho vachingori zviuru zvishanu nemazana matatu nemakumi mapfumbamwe nemana kana kuti 5,394. Mukuziya nezvemamiriro akaita chirwere cheCOVID-19 muzvikoro, tabata Dr. Mahomva.
Nezvikoro ndoda kuti nditange kangokuyambira enda kutendedzerai kuti mukaona nhamba dzedu dzemuzvikoro dzichitanga kuti kwire kwetinongovhura chikoro hazvinyanyotishamisa, nekuti wazhinji wacho wetiri kubata waine chirwere ichocho vanenge vakutomborinai tinoti masymptoms vanenge vasi kurwara. Asi tinotoona nhamba idzodzo dzichikwira nepamusana pekuti tine yatinoti strong robust surveillance system muzvikoro zvedu.
Munorevei apa mungatsanangura?
Inoreva kuti kwanenge wachitopinda wakangobvunzwa mibvunzo yakati nakati, une kafuru here, unenge uri kudii, woti hongu, anobva angotetswa. Iko wanengu waka daru ya ichikole chisina kuvurwa wari ma communities mao wanengu wakuto mbotekwa nikuja abaka aruku famba chibundo tungu kutura kuplere uniere jakati saka nambadine jonga zirunguru mbadaka zika asipo wane nikuwa abuya kuchikoro taku nyaso implementa hiyo surveillance system wene zikoro doki sinu tanto kuwabata tumetanya sikuwa manager kuitika kuti chungarikisa para hira saka kupinza mbundo yemiyo kutikulikuita say ndiyo yo strong surveillance system yetina ayo mchikoro medu
ko wanike wabatu kwa nechirwere ichi vano zoitwa say
patini kisa wabata wa nechirwere ichocho tu batani tuwa soleta tuwa kuruzea kutu wa ite mnarine kukiza makuni tipo ni kiburajia ni jume za kanko daro wanengo sina kubaya watoku za watu wabaya ndoo za kari saka maka wata kutaya wa masitin tu 12 to 15 years old ndaba inyewe tukuto manya manya nini mahedi mpota kuti titi kapenye kuti tropi ni mshukoro tishua baira kuitila kuti wanao ningu wali mshukoro wasaru wale wale wabona kuitila mberene zizo yao wajinira mazamanisho nao shakanaka nata kasi nani uwara
Mukuru anoona nezvekudzivirirwa kwechirwere cheCOVID-19 munyika Dr. Agnes Mahomba vari parunare muHarare Vateereri veStudio 7 tine chiziviso chakakosha Musi wemugovera nesvondo wega wega kusvika musi wa 3 kubvumbi tiri kupai chimwe chirongwa cheLive Talk kubva na 8 kusvika na 9 manheru tichange tichitarisa nyaya yesarudzo dzemabaya elections ari kuitwa musi wa 26 kurume muchirongwa ichi tinenge tichitaura nemi vateereri tichinzwawo kubva kune vari kukwidza musarudzo idzi uye nyanzvi munyaya dzezvesarudzo nezvematongerwo enyika musakanganwe kuteerera chirongwa chedu cheLive Talk mugovera nesvondo zvizvarwa zvezimbabwe zvakabva kuukraine zvakawanda zvinonzi zvasvika munyika dzakapoteredza dzakaita sepoland neromania kuukraine kune hondo inotyisa mushure mekunge nyika yerussia yatumira mauto kunopamba nyika iyi zvimwe zvizvarwa zvezimbabwe zvinonzi zviri pamuganhu wepoland bazi rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika rinoti rakagadzirira kubatsira zvizvarwa zvezimbabwe izvi kana zvabuda muukraine zvimwewo zvizvarwa zvezimbabwe zviri munyika dzakapoteredza ukraine zviri kubatsirawo zvizvarwa zvezimbabwe izvo zvaenda muupoteri mwari kubatsira vadzidzi vari kutiza ava ndimuzvare faith chemari vari mugermany avo vanoti zvekufambisa ndizvo zviri kunetsa sezvo vatyairi vemabhazi vazhinji vasiri kuenda kumabasa vachityira upenyu hwavo ngatinzwei hurukuro yaitwa namavelas muhlanganya uye westudio 7 namuzvare chemari nezvenyaya iyi
Enzuro pakasumuka vakomana 5 vakomana vakatinda vasumuke vari vakomana nenzira yekuti pavakasumuka aive mausiku saka taisa kuti pakaita vasikana hauzozivi zvinozoitika saka takati vasikana ngavazani vakomana ndivo ngavaende vanotanga kusvika vanotionerawo kuti kwakamira sei kuti isusu tizoona kuti nhasi totumira vasikana here kana ivo vatiudza kuti kuno kukuku kwakanaka vakomana ava kutaura kuno kwatirikuita rwendo urwu rwaifanira kutora less than 2 hours asi kutaura kuno kwatirikuita vakomana ava vasati vasvika vachiri munzira ndambotaura navo masikati ndikavati iki zvinezvi nguva dzapera ngavachitongorambawo vakagara pavari mabhazi nekuti vanga vachinditi vamwe vekune dzimwe nyika vatobuda mabhazi vakafamba netsoka but ivo vange vasiri kuda kufamba saka ndazoti time dzacho padzange dzasvika ndikati aiwa chiregai kufamba tozozviona mangwana pachena kuti zvofambiswa sei kana bhazi raramba risi rakangomira panzvimbo imwe chete mangwana tochitanga rwendo rwetsoka takananga kuboda rekupoland
pane vamwe here vari kufamba zvakare kubva kune dzimwe nzvimbo uye zvii zvavari kutarisana nazvo
ya ndine vamwe 11 mazimbabwenzi vanga vatora bhazi risiriro ranga risingaende kwavange vachienda saka vazozviona haratofamba vazodzika pavadzika vanga vabvunza mutyairi webhazi kuti kubva pavari kuenda kuboda rekupoland anofambika nguva yakareba sei vakanzi 13 kilometers saka vakomana nevasikana vanga vachitofamba vachitoenda pandambotaura navo vanga vachiti chidimbu chachona vatofamba vachisina pari yekupe kuti vasvike kune vamwe. Saka takamirira kuti tigonzwa kubva kwavari. Chakanakira kwavari kufamba kwacho havasi vega. Kune vamwe vari kutofambawo netsoka vakanangawo kwavari kuenda.
Vanenge vachida kuti vawane rutsigiro kubva kugungano renyu vanokubatai panhamba dzipi?
Vanochibata panhamba dzinoti 0049-153-7699-5414.
Taurai zvakare nhamba idzodzi.
0153-76-99-5414.
Awangu ari muzvare Faith Chemari, mumwe wezvarwa zveZimbabwe zviri kubatsira vadzidzi vari kutiza kubva kuUkraine. Vanga vachitaura vari parunare kuUkraine kwakare naMavela Simchanganya uye weStudio 7. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vari kutarisirwa kuparura urongwa hwavo hwemamiriro akaita zvino munyika kana kuti State of the Union mangwana apo Russia iri kuenderera mberi nekurwisa Ukraine. Izvi zviri kuitikawo apo United Nations Security Council yakagara ikaita musangano wechimbi chimbi wekuzeya zvakataurwa nemutungamiri wenyika yeRussia vaVladimir Putin zvekuti vave kugara vakagadzirira kuti zvombo zvenyika yavo zvenyukiya zvishandiswe chero nguva sezvo vari kuti sangano reNATO riri kuvasvokosva. Asi NATO inoti vaPutin ndivo vakatanga musindo nekuda kwavo kupamba Ukraine. Mutauriri wemuzinda weWhite House muAmerica amai Jen Psaki vanoti nekuda kwemaitiro avo vaPutin vakatemerwa zvirango zvakaomarara zvopa kuti kana mabhanga emunyika iyi atadze kushanda zvakanaka. Nasi Ukraine iri kuitawo musangano neRussia pedyo nemuganhu weUkraine neBelarus kuedza kupedza hondo iyi. Sangano rinoona nezvekuchengetedzwa kwenharaunda reUnited Nations Environmental Program kana kuti UNEP nasi raparura chirongwa chekushandisa zvakare maplastic anenge amboshandiswa kana kuraswa. UNEP inoti maplastic anosvika matani zviuru mazana matatu anogadzirwa gore roga roga asi anozoshandiswa zvakare zvikamu gumi kubva muzana chete. United Nations inoti kushandiswa zvakare kwemaplastic kunobatsira kuchenesa nharaunda. Muchirongwa chedu chanhasi chatinotarisa nyaya dzezveutano tiri kutarisa nyaya yemhopo dzinomera pamuviri wemunhu dzichikonzerwa nezvinhu zvakasiyana siyana uye kuti dzingarapwe sei. Dzimwe mhopo idzi dzinogonawo kukonzerwa nemamwe matenda akaita sechirwere cheshuga. Ropafadzo Mapimidze anotipa nyaya inotevera.
Nyanzvi munyaya dzezveutano dzinoti mhopo dzinokonzerwa neutachiona hunodarika zana kana kuti human papilloma virus kana kuti HPV hunopinda mumuviri kana munhu aine chironda. Chirwere ichi chinopa kuti ganda remunhu riti kure panzvimbo panenge pabuda mhopo apa. Kazhinji mhopo idzi dzinotapuriranwa kana vanhu vachishandisa mareza kana kuti chiveuro nematauro ekugeza. Nzvimbo dzakaita sedze kugezera munofamba vanhu vasina bhutsu kunyanya dzinopararira chirwere ichi zvakanyanya. Nyanzvi munyaya dzezveganda Dr. Mwatsveruke Muntuntu vanoti vanhu vakatanga kukonya mhopo idzi vanogona kupa kuti dzipararire kune dzimwe nhengo dzemuviri. Vatiwo dzimwe mhopo dzinokonzerwa nekukurawo kweganda.
The last type of mopo inonzi seborrheic keratosis kana kuti imwe futi inonzi skin tag. Ma skin tag sometimes i maka yeshuga. Saka mukaona munhu anosimba ugoita kakusvibirira mutsipa umu ugotanga kumera ma skin tag. I think munhu yeye anofanira kuendeswa kuna chiremba kuti anotarisa kuti shuga yake yakamira zvakanaka here. Because with high sugar levels tinoita ma high insulin levels. Insulin is a growth promoting hormone. Saka zvinotanga kumera mera zvema skin tag izvozvo. Saka mashugars akaitwa controlled munyeye kana kusviba kwemutsipa kana muhapwa mukusviba kwemuhapwa zvinogona kupera nema skin tags anogona kudona ari ega.
Vatiwo pane dzimwe mhopo dzinokonzerwa nechirwere cheshuga dzavati dzinokwanisa kurapika.
That's the only condition yandingati in it can be controlled by diet. Dzimwe dzese mhopo idzi ma viral warts, ma DPN, ne anonzi ma seborrheic keratosis Izozo, they are either familial cancer infection. Izozo, you have to burn them off. You not talk peace out to sweep. But my skin take chao chao, I no check for how can out kana munu tora o some medication we could diabetes reverse, usually those ones can go away.
Mumwe akaita chirwere chemhopo chichikonzerwa nechirwere cheshuga ndibaba Brian Kiswell Muguta. VaMuguta vanoti vakaita mhopo dzavaigara vachidzura kwemakore idzo dzakazozara muhuro nekumukombero wemuromo wavo, asi vakazoziva kuti vaiva nedenda reshuga musi wavakaenda kunoongororwa muna 2019. Vanoti mhopo zhinji dzakapera zvokuti kwatosara shomanani.
Ini ndakatangisa kuona mhopo dzichimera muhuro mangu dzaiva diki diki, asi ndakazovhunduka dzave kumera kumeso. Ndakatangisa kudzidzura, asi ndazoenda kwachiremba akandiudza zvikonzero zvinoita kuti aite mhopo. Ndopandakazoziva kuti chirwere cheshuga ndicho chakakonzeresa kuti ndive nemhopo.
Nengo yekomiti yeparamende inoona nezveutano, Dr. Peter Mataruse, vaudza Studio 7 kuti mhopo dzose zvadzo dzinorapika uye vaendera mberi vachiti dzinokwanisa kubata munhu wese zvake.
Mhopo idzi tinogona kushandisa kufuka vazipodhofin wetinozora ipapo unodya mhopo idzi, asi takatenderedza mhopo iyo kuti mushonga uyu usaenda paganda rakanaka. Igirisa vasirina saka tikauti ise tichizora tichizora mabasi 7 days or so mhopo dzopera, kana kuti tinogona kudzipisa negetsi yetoti electrocautery muchirungu. Asi kuti mhopo dzidzipi chikonzero diabetes zvinonetsa kungobata ngodzidaro, nokuti dzinongowanikwa nyange kune vasiri madiabetic anenge kusina chidzokora kuwanda hadzokamwe kuda kumadiabetic, asi kuti dzinongowanikwa kuvanhu vese vese nyange vasina diabetes.
Dr. Mataruse vaendera mberi vachiti kune mhopo dzinobatawo sikarudzi dzevakadzi nevarume zvikuru vemazera ari pakati pegumi nematanhatu 16 nemakore makumi mana nemashanu. Vati mhopo dzesikarudzi dzinokura nekureba zvokuti dzinotozoguma dzaita zvokuchekwa kuti dziparadzwe.
Akawanda asi problem yacho inogadzika. Utsanangura kwanoita kana kuchitova kujointa mamwe anokura zvito tosvika pachidanho chokuti tozoitawo kucheka chimabhisa. Anoita vanhu vese kana vajeita anoitawo vanhu vari sexual abuse kubva ko kuma-16 vanhu vakurumidza mazano kusvikawo kuma-40 something ipapo.
Kazhinji nyanzvi munyaya dzeganda revanhu dzinokwanisa kungotarisa dzoona kuti munhu ane mhopo, asi pane dzimwe nguva dzinoda kunyatsovheneka. Nyanzvi idzi dzinotiwo zvinonetsa kuti chirwere ichi chibva chanziwo chapera zvachose sezvo chichikwanisa kuramba chichidzoka. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Ropafadzo Mapinitse.
Chirongwa chelaizo kuna HTM nasi, chekutarisa nyaya yemhirizhonga yezvematongerwo enyika uye kusagadzikana kuri muUkraine. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7, chibatei na 7 PM pamasaisa yanoti 909 AM, 4930-13860 ne-15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisa yanoti 909 AM, 6175-7255 pashortwave. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Vanhu vakawanda munyika voshora zvikuru nyaya yemhirizhonga yezvematongerwo enyika yakapa kuti mumwe mutsigiri weCitizens Coalition for Change afe nezuro kukwekwe. Vanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU-PF vovhiringidza musangano wekomiti yeparamende kuHighfield. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro, ndinwenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri, ndokusiyai muchinzwa nhau dze isindebele.